Zvinorimwa kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka. Apota ndeumwe wevanhu muANC vane nhoroondo yekushandira vanhu. Kazhinji kacho kainge kaitwa kurwisana nevarungu vanga vachazvisarira gande apacho. Samaposa ndeumwe wevanhu vakashanda nesimba guru. Takamuona achinge ari muSouth Africa imomo achiungamirira nevamwe 49. Muna 94 ndiye akasarudzwa kuti amirire ANC mukuita manegotiations kutaurirana kwebumbiro remutemo nemunyika imomo. Vanhu vazhinji vanofanira kuziva kuti kwaiti uku kuna Ramaphosa kuANC, uku kuvarungu kwanga kuna Israel Smear akashanda nesimba. Pane nguva yaaitofungidzirwa kuti aikwanisa kuita vice president weSouth Africa. Akazopinda vambeki iye kubva iye azoenda kumabhizi. Saka munhu ane nhoroondo yakakura mukushandira vanhu. Hazvirevi kuti iye Ramaphosa akatongokunda vese vamwe vanga vaanga achikondesa navo vakaita samai Nkosazana Dlamini Zuma. Ingoti sarudzo zvaimuita vakasiyana mashumanani. Saka pamwe ene wavo pavo iri aizongobudirira kuita president weanu. Taimboona kuti fanga pachitongosarudzwa pakati pevanhu vaviri vanogonzesa.
Munofunga kuti kutungamira kwavaRamaphosa kuchachinja madzidzirano eZimbabwe neSouth Africa here?
Hapana mutsauko pakati pekuti ndivaRamaphosa here kana kuti ndivaZuma kana kuti ndivaMbeki kana paizoita maiSkosazana Dlamini. Kune vamwe vanhu vanotaridza vatamba nyaya dzezvematenderwo enyika vachinyepera vanhu kuti vakapinda Ramaphosa zvinosiyana nepanga paina Zuma zvinosiyana aiwa. Tiripo pakati peZimbabwe neSouth Africa ukama hwenyika mbiridzi hazvinyanyi kuzoafektwa nekuti ndiani anotungamirira nyika iyi zvakangofanana nekuti muno muZimbabwe ivavo panga paina president Mugabe. Saka ukatora zvichinji ukama hweSouth Africa neZimbabwe ndo zvichangoramba zvakadaro. Saka ini pane chinhu chinochinja sereki pachangoramba pechingoombwa ukama. Chandinoona chakapinda kunaka chavangangokurudzira chaingokurudzirwawo nemamwe mapresidenti ndechekuti muZimbabwe muno mukara pachiita sarudzo ngadzingofamba nezvakanaka. Asiwo sezvamanga muchiona kuti ANC ine ukama nezanupiefu. Even handava vaRamaphosa hazvitaure kuti ANC inotanga yangu yaakutuka zanupiefu. Aiwa vacharava kutsveka maushamwari wavo.